Mumwe mugari wekumakonde amai Emilia Nyikadzino vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus vachiti havana radio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndengo dzauyu vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina redio. Vanhu maredio vakuteerera asi mukufamba kuenda takaenda mumashopi kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nyaya yechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiriji yake, iyoyo sesabhuku wese anofamba vhiriji yake achizivisa chi
amai Rosalini Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Mugeza maoko enyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurumbe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa maresonance kumaredhio ematunhu uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisira kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo dei vabatsirawo panguva inoiyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhio yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhio ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu kariba kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo yecovid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochizvi kuitika ndipoti kuti zvodai takatire macommunity radio stations dai akanga aripo dai hurumende yedu yanga yabvumako yakwanisa kulicensa mabutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa maresonance. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Gift Masocha vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Sanyat Mondorongezi Kadoma Eben ndifunga ndiwaye ikoko kuti kusaidi iroro kwatakadzidzisa madh members. Kana tine tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzo kumberi kusvika kumahealth center vachizotargetawo macommunity leaders ndokuti kusvika kwatoda kutoita kumaresevha ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushushikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumashu wese tiri kuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare na 6 because kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupisana vachiita zvisina nebasa rese kana vadhakwa havachaziva vanopangana kuti kune corona virus. Saka tiri kuti mabhawa ese ngaavhare na 6 toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tokutaura kuti tioda kutsvaga nzira dzokuona kuti tingareduce tingaderedza sei wanhuwo vanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, dini nunurai jena.